bad time when she mufaro kuita ungeta kari madonje apa tichango tsika mrenje ukatidena tinokusiya uine mbonje nekuti paivepo namambo pirato King Solomon vaisimbisa dzimoto namambo pirato vaipasana mboko ndedzimwe ngirozi dzaidawo zvemapoto mofayamo amise mofayamo inzwai ndichishaura pandouya ndichishaura ndopisa kupfuura mpaura oskiti pato shata siginari auya ona kubaka siginari uchinza kunaka laka laka cheteri laka laka takupinda tichifamba ndopa unoona mukomana kujamba kujamba todzedzera kwazvakarehwa inza pazvinorehwa nevakomana vekwamurehwa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 pence ndikutaura mcheka nekuti imwe yacho inocheka
kuimba maburugwa
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 pence hembe dzemukati kwete pakomana ichaisiriyasi
kuimba maburugwa
imwe yacho inocheka vamwe vacho vanenge vachitweka kusheka kusheka sheshe navhazi uchanza vakubvunza waiwai siginari siginari waiwai hasi siginari waifai waifai siginari futi ndiwo masaisai nekuti paivepo namambo pirato King Solomon vaisimbisa dzimoto namambo pirato vaipasana mboko ndedzimwe ngirozi dzaidawo zvemapoto mofayamo 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 inzai pandataura pandouya ndichishaura ndinopisa kura mpaura mofayamo mofayamo amise mofayamo inzwai ndichishaura pandouya ndichishaura ndopisa kupfuura mpaura
fayamo ndinenge ndirimo oski dirovasamo saka ndikati ganje udzaswa family ridhimu ragarwa rabata muiri
tirarira inini ndindarira dai mango ndikamuchira nekuti handizi muchira
mofayamo